manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kurume 31 2023 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rokurudzira kuti paumbwe komiti yekunze kwenyika inenge yakazvimirira inoferefeta vari kupomerwa zveuori mavhidhiyo ari kuburiswa neAl Jazeera. Mapurisa anoti agadzirira zvakakwana kuchengetedza runyararo pamberi pesarudzo dzegore rino achiti aumba komiti ichaferefeta nyaya dzemhirizhonga. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vopomerwa zviri pamutemo mhosva yekushandisa mari yekutsvaga rutsigiro kubhadhara mumwe mudzimai aiita zvepabonde. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinotungamirwa navaNelson Chamisa riri kukurudzira kuti paumbwe komiti yekunze kwenyika inenge yakazvimirira inofanirwa kuferefeta vari kupomerwa zveuori mumavhidhiyo ari kuburiswa neAl Jazeera. Mugwaro raraburitsa bato iri rinoti zvinosuvisa kuti mapoka ehurumende ane masimba ekuferefeta nyaya dzakadai akaita semapurisa pamwe neZimbabwe Anti-Corruption Commission ari kusarudza kupeta maoko achirega kutora matano sezvinotarisirwa. Izvi zviri kuuya panguva iyo pane mashoko anopesana panyaya yakaburiswa neAl Jazeera neZuro ichitaura nevaimbove chipangamazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vaEddie Cross yekuti mumwe wevari mumavhidhiyo aya vaHubert Angel vakabviswa pachigaro chavo chekuve mumiriri weZimbabwe asina nyika yaakamirira kana kuti ambassador at large. Asi mashoko aya arambwa nhasi padande mutande reTwitter na tinoedza zvimwe 1 uyo anofungidzirwa kuti mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vaGeorge Charamba avati vaAngel vachiri pabasa ravo. Ukuwo mamwe masangano enhau nenhepfenyuro zviri pasi pehurumende zviri kunzi nevamwe zvaramba zvakavhara miromo panyaya yehuori iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wezvirongwa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu.
Chatiri kuona pari zvino ndofunga vanhu vachiri kumbo njera nekumboferefeta zviri kutaurika panyaya iyi vozotiwo pamwe kuda nyaya yacho yotanga kunyatsopenengurwa vanhu vonzwisisa zviri kuitika nekuti donzvo riripo nderekuti vanhu vanzwisise zviri kuitika munyika mavo.
Pane vamwe vari kuti mapepanhau pamwe nenhepfenyuro zviri pasi pehurumende hazvisi kuburitsawo nyaya iyoyi. Munoti nazvo
panoshandira media inotungamirwa nehurumende vanofanirwa kuita basa ravo vakasununguka. Saka nyaya iyi iri kubura kwa Jazeera inyaya yekuti naivo dai vari kushambadzira kana kuti vari kuitawo tsvakiridzo kana kuti vari kungotaurira vanhu kuti ndo nyaya iri kutaurika nokuti inyaya iri maringe neupenyu hwevanhu.
Takanzwa vanozviti eti tinoedza zvimwe 1 avo vanonzi mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vaGeorge Charamba vachityisidzira vatori venhau padande mutande reTwitter vachiti vachaburitsa nyaya idzi vachafira kumajeri. Zvingava izvezvo zviri kuita kuti vemamwe mapepanhau nedzinhepfenyuro vasabata nyaya iyi.
Aiwa hazvokutyityidzira vatori venhau nevakatape venhau handifunge kuti zvinhu zvichiri maringe nedonzvo rakufamba nehurumende ichitungamirwa navaMunangagwa.
Vanga vari mukuru wezvirongwa musangano remedia Alliance of Zimbabwe vanaijoni Nyamutumbu vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa anoti agadzirira zvakakwana kuchengetedza runyararo pamberi pesarudzo dzegore rino, achiti aumba komiti ichaferefeta nyaya dzemhirizhonga pamberi pesarudzo idzi. Mapurisa anoti achabvumidza mapato ose ezvematongerwo enyika kuita misangano yavo panguva iyo bato reCitizens Coalition for Change riri kugunun'una kuti riri kurambidzwa kuita misangano nevatsigiri varo munzvimbo dzakawanda dzemunyika. Mutoro wedu enhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashtaura pamusangano warongwa nesangano revatori venhau reZimbabwe Union of Journalists wekuongorora kuti gadziriro yesarudzo yave papi, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati mapurisa ave pachidanho chepamusoro-soro kugadzirira sarudzo idzi, vachiti vatoumba komiti ichaferefeta nyaya dzose dzemhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo idzi.
Police has also set up special investigations teams throughout the country. Pasunga vanhu vakungave ku MDC ACCC kuzanupia vese vanhu vari kuengeja muvarisi vasunga vanhu, and this is on record.
Vanyati vachiwo vachabvumidza mapato ose zvematongerwo enyika kuita misangano yavo akasununguka, asi vemapato aya vanofanira kushanda pamwe chete nemapurisa kuona kuti misangano yavo haizove nemhirizhonga here.
Kana munhu achida kuita misangano gathering yavanda kuita, vanofanira kutipotsama inoda kuti vawana mvumo yepavhenyu, nokuti vhenyu haisi yezvetrp.
Mashoko avanyati aya anouyawo apo mapurisa ari kupomerwa mhosva nebato reCitizens Coalition for Change yekurambidza misangano yebato iri nevatsigiri varo pamberi pesarudzo. Vakafanobata chigaro chemutauri webato reCCC muzvarefadzai Mahere vati
bumbiro remutemo rinotendera mapato ose kuti aite misangano yavo, saka haisi nyaya yekuti mapurisa anotendera kana kuti anorambidza. Mapurisa pamutemo vanofanira kungoona kuti hapana kuita political violence kana kunetsana.
Asi vanotungamira nhengo dzeZANUPF mudare reparamende vapupuraito garepi vanoti danho ratorwa nemapurisa iri rakanaka chose.
ZRP ikange ine komiti yakadaro munhu wose unozvibvunza asati akonzera mhirizhonga. Zvikuru vazhinji vanoti kana vakonzera mhirizhonga vanotanga kupomera vamwe, nhingi ndiye wakonzera zvakati, nhingi ndiye waita kuti kuite mhirizhonga.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika varashwit Mukundu vati mapurisa anokwanisa kuita sezvaari kutaura kana akashanda asina divi raakarerekera.
Chokwadi chiripo ndechekuti mapurisa agadzirira sarudzo kuti anga achitsigira bato reZANUPF, nekuti zvese zviri kuitwa nemapurisa panyaya yesarudzo zviri kunongedza kuti vari kuudzwa zvekuita vari kushandiswa nebato reZANUPF.
Vanyati vati ose mapurisa vari kusunga vanhu kubva kumabato ose vanenge vachiita zvemhirizhonga, vakapase muenzaniso kusunga kwavakaita nhengo dzeZANUPF kumurehwa North idzo dzinonzi dzakazvindikita vanasoro jena vanotsigira bato reCCC mushure memifananidzo yakatenderera pamadande mutande eindaneti. Vachitaurawo pamusangano uyu vanoona nezvekufambiswa kumabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bunu vakurudzirawo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti iwedzere nguva nenzvimbo dzekunyoresera kuvhota kuti vanhu vakawanda vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rino. VaBobos Bunu vati vanhu vakawanda vasati vakwanisa kunyoresa kuvhota pachirongwa changa chichiitwa neZEC chekuenda munzvimbo dzinogara vanhu ichinyoresa vanhu sevavhoti, sezvo nguva yanga ichitorwa neZEC munzvimbo idzi yanga iri shomanana, uye vamwe vanhu vakatadza kusvika kunzvimbo dzanga dzinyoreserwa idzi nekuda kwekuti mifambo yakakura kwazvo nekwavanogara.
Mukana wekuita chero imwe blitz uchiripo, mukana wekuwedzera maregistration centers kana vasingakwanisi kuita mablitz uripo, iri zviri musimba reZEC kuseta up mamwe maregistration centers even at constituents center abhuzi madistricts mashoma.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC avo vasina kuuya kumusangano uyu nyange hazvo vanga vakakokwa sachigaro weZEC amai Priscilla Chigumba pamwe nemutauri wekomisheni iyi vaRodney Kiwa vanga vasiri kudayira nhare mbozha dzavo. Vamwe vashandi vekuhofisi kwavo vanga vachiti vari kumusangano kukadoma une chekuita nezvegadziriro yesarudzo. Sarudzo dzakatarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu wegore rino, uye zuva richaitwa sarudzo rinoziviswa nemutungamiri wenyika mwedzi mitatu sarudzo idzi dzisati dzaitwa. Kana zuva resarudzo ratarwa, veruzhinji vane mazuva maviri chete ekuti vakwanise kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Vaimbo wa mutungamiri wenyika ya America wa Donald Trump vapomerwa zviri pamutemo mhosva yekushandisa mari yekutsvaga rutsigiro kubhadhara mumwe mudzimai aiita zvepabonde kana kuti porn star amai Stormy Daniels sevhara muromo. Sangano renhau Associated Press runoti vaTrump ava vakapomerwa mhosva iyi nedare reManhattan remuNew York vari kutarisirwa kuzvipira kumatare nemusi wechipiri. Asi vaTrump vari kupomera hurumende yavaJoe Biden mhosva yekuvasvibisa senzira yekuvavhiringidza kuti vasakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kutarisirwa kuitwa muAmerica muna 2024. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Kennedy Masie vanoti zviri kuitika izvi zvakakosha sezvo zvichiratidza vamwe vatungamiri vedzimwe nyika kuti mhosva haiori uye hapana ari pamusoro pemitemo munyika dzine utongi hwejekerere. Katinzwe hurukuro yavaita naMavlas Mushanganya uye weStudio 7.
Indictment through Zimbabwe ndiyo yatingati summons kana kusamanisi yekuuya kukoti uchidera mhosva inenge yaiswa nedare. So apa grand jury isangano remacitizen anenge akamandatewa in terms of the law kuinvestigata nyaya vachionawo kuti nyaya yavanenge vakapirwa naprosecutor kuti inokwanisa here kuti itongeke. Saka pana nyaya yavatrump inyaya yekuti grand jury yakaona kuti vatrump vane nyaya yanofanirwa vachianswer and wanofanirwa kuva vachizouya kukoti vachionekwa kuti vatongwa.
Inyaya yei yavari kupomerwa?
VaTrump vane nyaya dzakawanda dzavari kupomerwa. Mapepa acho ari kutaura kuti vaTrump vane nyaya dzinokwanisa kusvika 30. But nyaya chai chaiyo yakakonzeresa izvi inyaya yekubhadhara umwe mukadzi aimboita zvemafirime echikuru kuti anyarare, inonzi pachirungu hush money. Saka iyoyo nyaya iyo ndo yaitisa kuti paite dzimwe nyaya dzakuchibuda dzinokwanisa kuita 30 dziri kunzi vaTrump vanofanirwa vachiuya vachidera.
Tinoona ivo vaTrump vari kuti ivo mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden ndo vari kuita kuti izvi zviitike, kuti ivo vaTrump vavhiringidzwe panyaya yavo yavari kuda kuzokwikwidza zvakare semutungamiri wenyika. Munoona sei izvi?
Aya, ndoona senge kuda mafungira avo vaTrump sezvo vaive mutungamiri wenyika ende vakambokwikwidzawo navaBiden vari mudemokrati ivo vari muRepublican. Ende mashoko akadai so mashoko atinoziva kuti anogara achingotaurika especially kana dziri nyaya dzepolitics. But iyi nyaya iyi yaane nguva ichiinvestigatewa nemaprosecutor ekuNew York Manhattan. Iyi nyaya yakatanga kuinvestigatewa muna 2016 ivo vaBiden vasati vambopinda even picture. Kana yazoenda pamberi pegrand jury zvive zvakutoreva kuti zvazvemutemo epapasina nyaya enyaya yakatoraswa kudhara.
Tingaonawo zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Hazvo zvakadai so I think tichiri kumasuwe kwenguva especially kana tiri kuZimbabwe, nokuti izvi zvakadai so zvinotaridza kuti matare anoshanda kunyika dzakaita seAmerica.
Avanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu Advocate Kennedy Masie vachitaura naMavlas Mushanganya uye weStudio 7 vari parunhare kuDallas muTexas muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbo veshasha yekumhanya makwikwi evakaremara Oscar Pistorius wemusouth Africa acharamba ari mujeri mushure mekunge bhodhi rinoongorora nyaya dzevasungwa musouth Africa rarasa chikumbiro chake chekuti akatye kuburiswa mujeri. Pistorius anga ari mujeri kubva muna 2016 nemhosva yekuponda musikana wake svarakadenga River Steenkamp. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vasvika nhasi kudhorobha remuMississippi rakaparadzwa nedutu mupengo apo mamwe madutu akawanda ari kuratidza kuti angangorova zvakare matunhu epakati pakadziwa kumawirira nekuchamhembe. Vanhu makumi maviri nemumwe vakafa muchiitiko ichi. Vamwe vagari vemamutare vanoti havasi kufara nekusaitwa basa zvakakwana nekanzuro yeguta iri, vachiti havana mvura yakachena yekushandisa zuva nezuva, kusatakurwa kwemarara uye migwagwa yashata zvokuti haichafambiki nedzimotokari. Mune imwewo nyaya, vagari ava vaudza vebazi rezvemitemo kutongwa kwedzimhosva pamwe nekufambiswa kwemabasa eparamende kuti vanoda kuti vose vanobatwa nemhosva dzekuita uori vatongerwewo rufu sevaya vanenge vaponda nekuuraya. Mutoro wedu wenhauleda mumwoyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano waitwa nevakuru vekanzuro yeguta iri nhasi mamutare pamuzinda weQueenshall, vagari ava vati vanosuwiswa zvikuru nekuti kanzuro iyi haisi kuita mabasa zvinovagutsa. VaDavid Mutambirwa, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari remutare Residence and Ratepayers Association, vaMutambirwa vaudza Studio 7 nhasi kuti kanzuro iri kutora mari kuvanhu mwedzi wega wega asi haizi kuita mabasa ayo zvakafanira.
Saka vanhu vari kutsutsumwa naizvozvo. Zvozotizve kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekunana Danga Mvura nekunana Hobos kuri kuita dambudziko rekuti kune madrainage akazara mvura ari kuzoita kuti mudibride mamosquito, vanhu vorumwa nemamosquito.
Vamwewo vange vari pamusangano wanhasi ndeambuya Plaxidis Nyika vemumusha wePalmerston mamutare. Ambuya ava vanochema nekusachengetedzeka kwavo seshirikadzi, vachiti kanzuro haizi kucheka sora munharaunda, izvo vanoti zvinopinza vagari munjodzi yemabhinya uye mbavha dzinowana pekuhwanda.
Ndakafara mwedzi wapera makwaya makabvise yematendere ndikati zvakundoramba zvichidaro. Ndiri kusvika zvikaza inda yekuti yematembere haisati yabviswa. Saka ndobvisa sei ndisingazivi kuti ndiri kubvisirwe marei. Dai mwatibatsira kudai ndiri ndega kudai kwakuyepo ndichema here ndafa.
Vamunashe Makoni vanochemawo nenyaya yekushungurudzwa nemapurisa ekanzuru avanoti anohwanza uori achitorera nyangwe vakwegura vanonzi havabvisi mari yekupaka dzimotokari muguta.
Ndopaka Romuri bichana kungoti Romuri bichana yonzi $30 then uyo onzi $30 I think pari unfair chipopatarisa ipapo then sasini ya citizen ndikati haisa inini $30 yenyi ipai pa account yangu handifungi kuti zvine problem.
VaPatrick Jakata vanorarama nehurema vachitaurawo pamusangano uyu vati kanzuro haizi kugadzirisa nzvimbo dzinoshanyirwa nevazhinji kuti dzinge dzichipindwawo naivo nevamwe vakaita saivo vanoshandisa mawiricheya.
Bepe rangu remvura rakauya raMachi zvezvika rakatochajwa mari yani yaApril bozvino zvakaitika. Last time ndakanobhadhara mvura kanzi wakuchaja in advance, ndikati zvakatanga riniko izvozvo? Zvanzi handozva wakutoita panapa ipo Pacific Center. Then issue yechitu ndeku warehousing, handizivi kuti vane simba here kumaplans emapublic buildings like Mtown.
Amaiti ndai mutero vachipawo pfungwa dzavo vanoti nguva zhinji vekanzuru havagadziri nzvimbo dzekuti vanhu vatandarire dzakaita senhandare kumisha inogara veruzhinji vachingogovera masitendi edzimba chete. Vakafanwa kubata chigaro chemukuru anoona nezvedzimba mukanzuro yemutare amaivimba Isowa vanoti nyaya yenzvimbo dzekutandarira iri pabhajeti yeguta yegore rino yekuvandudza dziripo uye kuvaka nekugadzira dzimwe kuitira kupedza matambudziko aya.
Asi zvisinei tinokumbira regerero for any inconveniences that could konzeresa ekututa dzai kupfuura vanhu vachiita maburials. Parameter wo yepayobvu is budgeted for and works are even underway. Pakatocherwa foundation ne footing yakatoiswa yekuti paiswe parameter wo inovhara zviri musimitari. Ngakuenda kumasporting facilities ekusa kubva vataurwa nezvavo. Macommunal sporting facilities ekusa kubva are budgeted for. And this week pakatoitwa masite visits nemacontractors who wants to renovate and refurbish those sporting facilities.
mumwe mukuru kukanzura anoona nezvekufambiswa kumabasa kumapurisa eguta iri vatakunda nyamandi vanoti kushungurudzwa kwevagari nemapurisa avo kunopera chete kana vachinge vamhangara uye vasiya tsika yokubvisa choko muhomwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF dzekumaruwa edunhu remashonaland west dzakavhota musarudzo dzemapuraimari ebato iri dzichangobva kuitwa dzinoti musarudzo dzenyika dzichaitwa gore rino hadzisi kuzovhotera vanhu vanokanganwa kwavakabva uye vasingaende kunomirira zvido zvadzo kuparamende. Nhengo idzi dzinoti dzanzwa nekungovimbiswa zvinhu zvimwe chete izvozvo nguva dzesarudzo dzoga dzoga, asi kana sarudzo dzapfuura vanenge vasarudzwa vokanganwa kuzadzisa vimbiso idzi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nhengo idzi dzinoti dzaneta nevamiririri vanoti vakavhoterwa kana vakapiwa zvigaro zvekuve makurukota muhurumende vokanganwa kudzoka kwavakavhoterwa uye vanenge vasaende kunovamiririra kuparamende. Dzinoti budiriro dzavanotarisira dzakaita sekugadzirwa kwemigwagwa, kuvakwa kwemakiriniki nezvikoro, mabridge nezvimwe zvakawanda zvinodiwa nevagari vekumaruwa dziri kuramba dzakasaririra mushure, asi ivo vakapinza vanhu pazvigaro vachitarisira kuzadziswa kwezvivimbiso izvi. Imwe nhengo yeZANU-PF vaDenzel Watyoka, avo vakavhota kuHurungwe West uko gurukota redunhu remashonaland west amai Muriswa Chikoka vakakundwa naMuzvare Chinjai Kambuzuma, vanoti vanhu vave kutarisa kuti munhu ari kuzadzisa zvaanenge avimbisa here.
Chaakuitika izvozvo ndechekuti vanhu vakutarisa kubva kumashure kuti zvamunenge makambovimbisa sevatungamiri pamaida kupinda pachigaro makavimbisa zvipi kuti muchaitira vagari kana kuti vanhu vemunharaunda yamunomirira. Vanhu vomirira makore yamunenge mashanda votarisa kuti zvamakawirirana ndizvo here zviri kuitika. Muri kukwanisa here kuvamiririra sezvamakavimbisa?
Nhengo yebato reZANU-PF muwadhi 17 kuHurungwe West vaJoel Zilala, vanoti vanhu vave neushingi hwekukwanisa kuramba nhengo yavo zvisinei nechigaro chainenge iinacho mubato kana zvichienzaniswa nezvaiitika nguva yakare.
Vanhu vane ushingi kana kuti vakukwanisa kuti aiwa kwete hazvisiri zvatakawirirana, saka musokwanisa kutimiririra. Naizvozvo rega titsvake mumwe munhu, zvichida angava anokwanisa kuzotimiririra pane zvatinenge tichida.
Muzvare Kambuzuma, ava vakakunda amai Muriswa Chikoka, vanoti kukunda kwavo kunozadzisa dingindira rekuti nyika inovakwa nevene vayo sezvo nhengo dzebato reZANU-PF dzakavhotera mwana wekuHurungwe.
Kuda kwangu muHurungwe wetsi zvinoreva kuti kunoedza kuti kana kuti kunopfumbidza dingindira revene vayo. Kureva kuti vanhu veHurungwe wetsi vanoda vana vavo chaivo. Handi munoziva kuti ina handisina kana mari kana chandinacho ichitumidzana nevanhu vane mari yakawanda, asi kuti vanhu vanoda vana vavo.
Muzvare Kambuzuma, avo vane makore 15 vari mukomiti yedunhu guru kana kuti province, vanoti havaite zvematongerwo enyika vachishandisa dande mutande, asi vanoti vanopinda muvanhu.
Handiite mukumbiro wavo pasocial media ende handiite politics dzekuti kana ndikaita rari ndotora TV. Aiwa, handidaro chero mukaenda pamagroups hambondoni ndichinyora kana meseji. So that's how I live. Vamwe vanoti vakaita chinhu chidiki diki vototora rejisi mako uya, vakangotenga 5 bags dzesiment rejisi mako uya. Isi hatiite izvozvo, tinongoenda kuvanhu kumusha toita zvekumusha sezvotiri vanhu vekumusha.
Asi imwe nhengo yeZANU-PF kumhangura vaAdam Piri, vanoti vakadzosa vaimbo vegurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora sezvo vari munhu anotumika uye asingazvitutumadze. Hatina kunzwa kune nhengo dzakakundwa musarudzo dzemapuraimari dzakaita savaparadza, amai muliswa chikoka kana vaziambe ziambe asi nengwe paramende nomirira Norton vatemba muliswa vanoti ZANU-PF ingadai yakaita kuti makurukota ehurumende asakwikwidzwe sezvo vanenge vaine basa rakawanda muhurumende zvinovatadzisa kuenda kumaconstituencies avo.
She must never expose vanhu vanoshandira president kuhurumende kumusangano futi kuti vakontestwe nekuti nguva yacho ikaenda constituency anoiwana kupi.
Vanoongorora zvemachongerwo enyika varejoice Ngwenya vanoti zvakaitika musarudzo dzemaprimary ezanu-PF hazvireve kuti ijekerere asi kuti chiratidzo chekuti vatsigiri vacho vaneta nekutadza basa kuri kuitwa nenhengo hombe.
Chiratidzo chokuti vatsigiri vacho vaneta nekutadza basa kuri kuitwa nemabhetereni.
Vaenderera mberi vachiti kana mubato rezanu-PF vanodawo vatungamiri vechidiki. Pazvigaro zvemuparamende gumi nezvisere zvakakwikwidzwa mubato rezanu-PF, nhengo ina chete ndidzo dzakadzorwa pazvigaro kuti dzizokwikwidza zvakare muzvigaro izvi musarudzo dzinouya kuti dzimirire nzvimbo dzadzo. Dzimwe nhengo dzeparamende dzinosarudzwa dzinonzi dzinotokundikana kana kujekesa kuti mari dzebudiriro yematunhu dzinobva kuhurumende dziri kushandiswei. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro yaitwa naIvan Zitsininga weStudio 7 nemuimbi wemusambo wesungura achiri kusimukira Joe Robert.
Makitara ya ndaka matanga ya kibiri mwana mbidi mwana mbidi tofi dupa ndaka tanga kufara nje makitara
chaka kusunda yiku timu upinde mnezi makitara ti
kuru kata yiku zafani ini bende ya kambu ya apetun chukuru kati yandu wali 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 ita matiyama kaka ndaka mbu zifara uka ipati kiwa ndaka wapo njinda kumbani kambu kikana kumbani kambu kikana kumbani kambu kikana kumbani kambu kambu
kambu kambu kambu kambu kambu kambu kambu kambu kambu kambu kambu kambu Saka zviri kudii, zviri kufamba here, vanhu vari kutambirana sei nemimhanzi yamurugova?
Ndakatanga kupinda mudzidzo
Nanga muchinzwa kambo kanonzi ndine mubvunzo kubva kune muimbi Joe Robert Wesungura uyo angari paurukuro yaaita naIvan Zitsininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano paStudio 7 tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vateereri musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 p.m. manheru anhasi apo tiri kuenderera mberi nekutarisa nyaya yeuori huri kuitwa munyaya dzegoridhe huri kuburitswa nenhepfenyuro yeAl Jazeera. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bato reCitizens Coalition for Change rokurudzira kuti paumbwe komiti yekunze kwenyika inenge yakazvimirira inoferefeta vari kupomerwa zveuori mumavhidhiyo ari kuburitswa neAl Jazeera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nekusemina Gaino Gumede Saidi.